Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakagarisa munyika ine utsotsi ine mbavha ine mabhashiro kubva zezimbabwe ezambiyeu vanongofunga kuti pose panoitwa zvemari pari kubiwa.
Sangano reCitizens Action for Change rinoti harichagoni kutaura-taura zvizhinji pamusoro pemotikari yariri kutengera mutungamiri weTripleS vaNelson Chamisa sezvo richitevedzera zvarinobudzwa nevanochengeta vachamisa.
Vhiki rino tichapinda mastreet, vhiki rino ticharatidzira kuti hatisi kufara ende iko zvino watch the space muchaona zvatinoita.
Bato reTransform Zimbabwe rinoshedzera kuratidzira kwesvondo rose pamusoro pevasungwa vanosanganisa vaJobs Kala. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti mari inofanirwa kubhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo inotadzisa madzimai kuti apindewo mune zvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Action for Change iro rakatanga chirongwa chekutsvaka motikari yakasimba inoshandiswa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa rinoti mari yavakaunganidza yavepo uye vakatosangana nevamiriri vavachamisa kuti vaudzwe rudzi rwemotikari inodiwa. Mukuru wesangano iri vaJuma Ulete vaudza Studio 7 kuti vanhu veZANU PF vanoda kutanga manyepo nokuti vari kutsvaka zvakaipa pana vachamisa asi vachishaya. Vaulete vanoti sangano ravo rakaita musangano navachamisa nevanhu vanovachengeta kuti vaziviswe rudzi rwemotikari inodiwa, vachiti pazvasvika iko zvino hapachagoni kuti pashambadzirwe sezvo vava kushanda nevanochengeta vachamisa. Tabata vaulete kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakagarisa munyika ine utsotsi ine mbavha ine mabhashiro kubva zezimbabwe ezambiyeu vanongofunga kuti pose panoitwa zvemari pari kubiwa. Takashanda nevatungamiriri vakawanda mumabasa nemumwe makasiyana-siyana asi hatisati taona mutungamiriri akachena savachamisa. Vachamisa havapi mari, havapi mari dzevanhu, havatambiri kure nadzo, vanongoita zvavo zvavanoita. Isu tahana kuita izvi musangano zvokuraisa mari dzemotokari dziya. Takazviita semacitizens takati aiwa kavakomana tarisai muone zvavakuitwa vachamisa vari kurwiswa, havana chokufambisa. Isu tina takangomira ivari kurina isu senyika yezimbabwe zvikaita here? Ngatitegadza tokanzatu tigotitsvagira murume uyu chokufambisa chakakodzera tigonyatsa ivo vavenge ava vanoda kuparadzira zvinhu zvake zvokufambisa. We did that past 9 months tigadai takawana mari iyi kudhara asi nokuda kwezanu pf neutsinye wayo nevanhu vayo vainoshandisa vakunga vari kuflata govhamen vachinyepera zvinhu zvakasiyana-siyana kundozvikuitika nemari iyoyo zvinokushandiswa mari iyoyo takaenda under not my strict conditions kugofa nekuti mari iyoyo igobuda zvokuti vamunaraimani dzapura zisei tapedza kuti chatarget takatisiri kukwanisa kubata mari iyoyo yakazongobuda vhikira mvura i yabuda vhikira mvura isu semacitizens nokunga makationa pazvifananidzo tiri kuzimbabwe tichinosangana navachamisa kwete semukuru wemusangano kana kuti chii asi semunhu watakatotsvagira ezecitizen mota yokufambisa tichimuudza kuti aiwa tazowana zviya zvakatakafambira kupi uye tichinotishavashava todii process yokufamba zvakadii after tapedza maadministrative processes.
Iko zvino zvinhu zvakamira papi?
Iko zvino zvinhu pazvava ndepekuti taakuita maprocesses manje anosanganisira vanoona kugara zvakanaka kuvachamisa vatingati security pacho vanozvisisa kuti vakade izvo zvakadii zvokapa sei so pazvama zvokwanisa kunyatso kutirarangurika nokuti zvaane security mukati hazvisiri zvokuudza munhu wose nokuti munoziva environment inomuzivawo tikadaro mangwana kamunhu kuti mota iya yatoledza vashamisa takangoburitsa zvosebachete saka tinongoti kuvatsigiri vose vakatibatsira rabai makateerera musi wazvinonaka munhu achaiye setungamiri wakaita sevashamisa vanoya vanomutendai pajekerere which is a very anytime soon hapana mari yakabiwa ndosaka vaiona vachisekerera vaparaokaaakomana vavaita basa nemazvo nesuwo tinofanira kutakaita basa nemazvo nevanhu vose vakatibatsira pasi pano tinovatenda kwete manyepo ese ari kutaurwa tinoziva kuti vari kuita manyepo havachinangwa chavo nekuti tizoti aiwa kunyepa mota iri apai kuti vanoita zvimwe zvinhu zvokakanganisa mota iyo nokukanganisa vachamisa asi takangwana wete uno hatisi takakuva izvozvo
avo vange vari mukuru wesangano reCitizens Action for Change vaJuma Ulete vari parunhare kuHarare neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF nekuti kwanga ikwadoka. Vanotungamirira bato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti ivo nevamwe vavo varonga kuita svondo rino rose nderekuratidzira pamusoro pekusungwa kwavajob sikala vagodfrey stole nevamwe vave kuzikamwa nerokuti nyatsime 16. Vaangarivhume vanoti vanhu vaneta nokumbunyikidzwa zuva nezuva vachiti matare ava kushandiswa sechombo chekudzvanyirira vanhu. Vanoti matare anopa mbavha mukana wekubisa mari yechibatiso asi ichiramba kupa mukana uyu kuvanhu vanorwira kodzero dzavo nedzavamwe vanhu vachiti mitemo yehurumende inotarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Isu tiri kuti svondo rino nderekuratidzira nekuda kwokusungwa kwavajob sikala vagodfrey store nevamwe gumi nevana vakasungwa kunyatsime kuchitungwiza mushure mekushaya kwamaoblessing ari. Chatirongoreva ndechekuti isu sevana vezimbabwe tine kodzero yekuratidzira zviri pamutemo uye zvisina mhirizhonga. Tichiti hatisi kufara nekusungwa kwavari kuinzwa vasi kutongwa. Tiri kuti isusu matare edzimhosva ari kukanganisa zvakanyanya kusunga vatsigiri vemapato anopikisa pasina kutongwa. Tiri kuti zvakaipa zvakanyanya kuti mapurisa asunge vanhu ivava pasina kunge vatsvagurudza mhosva dzacho, vatsvaga umbowo hwemhosva vozotsvaga umbowo vanhu vakavharirwa. Tiri kuti isusu hazvisi pamutemo kuti dare redzimhosva rivanyime bhere kana kutongwa vari kunze, nekuti izvozvo ikodzero dzemunhu dzinonzi maconstitutional right emunhu wese. Kunyange mhondi, kunyange vanhu vari kuurayira vanhu vanopiwa mabhero. Iko zvino tinoziva kuti zvinonzi vameya wadya jena vakabatwa vane mari yenyika inosvika kumamiriyoni emaus dora yavakaba kukotiko. Vabatwa vana kana kuita usiku hutatu vakavharirwa vakabva vasunungurwa, state haina kana kuopose bail. Zvinoratidza kuti izvo kusungwa kwavasikala navastole nevamwe vese kwakuzi pamutemo kutageta kana kuti kuita zvinhu zvinoshungurudze vanhu veopposition. Saka izvo ndo zvatiri kuti takatsamwa nekuda kwazvo, tinoti hazvizi fair. Saka vana vezimbabwe ngatibude tiratidzire nenzira dzatinokwanisa kuratidza kuti hatisi kufara. Chaone hama achisekwi, nhasi ndivasikala, mangwana ndivangarivhume, kusara mangwana ndivachamisa, you know. Saka hatifani kumira isusu kuti titi nekuti zviri kwavasikala. Ngatiratidze kubatana kwedu nekuramba nyaya iyoyi yekuti vanhu vasungwe pasina kutongwa. Takagumbuka zvakanyanya sevana vezimbabwe. Saka ngatiratidzire vhiki rino tichapinda mastreets, vhiki rino ticharatidzira kuti hatisi kufara. Ende iko zvino watch the space, muchaona zvatinoita.
Kuratidzira uku kunotangidza rini vaangarivhume?
Tapa svondo rino rese kuti rive svondo rekuratidzira. Saka vanhu vari kurongana kuti vari kwavari vakwanise kubva vangopinda mumigwagwa vachiratidzira zvine runyararo. Hatina zuva ratiri kuti ndo pachatange kuratidzira, asi tiri kuti svondo rese nderekuratidzira. Vana vezimbabwe varatidze kuti havasi kufara nezviri kuitika izvi.
Pakuratidzira uku chii chinenge chichiitwa vaangarivhume?
Kuratidzira uku kuchatore nzira dzakasiyana siyana. Vamwe vachafamba
vachienda kumaofisi evatungamiriri vejudiciary vari munzvimbo dzavo vachivaudza nokugununa kwavo. Vamwe vachafamba vachienda kunzvimbo dzine vatungamiriri vedzihurumende vachivaudza kuti zviri kuitika tizvidi. Munhu kana achinga arwadziwa nesituation anogona kuratidzira nenzira ipi neipi yaanonga achiona kuti ndo yakaringana. Saka iko zvino tiri kucoordinata kubatanidza kutiti vanhu izvi ndo zvavanga vachiita vari panzvimbo iyi, vari panzvimbo imwe naimwe vachange vachiratidzira nenzira dzavanonzwa kuti kunzvimbo kwedu ndo kuti tinzikwe.
Avo vange vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanotaura nguva dzose kuti mitemo yemunyika inobata vanhu vose pasina kutarisa kuti munhu abuda mumba mani. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti HWOLPE rinoti rinoshamiswa zvikuru nemari inofanirwa kubhadharwa nevanhu vanoda kukukwidza musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vanoda kukukwidza kuva mutungamiri wenyika vanofanirwa kunyoresa nemari inoita zviuru makumi maviri emadhora ekuAmerica, ukuwo vanoda kukukwidza kuva nhengo dzeparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuAmerica. ZEC inoti vanoda kukwikwidza kupinda musenate kana kukwikwidza kuva kanzura vachabhadhara zana remadhora ekuAmerica. Mutungamiri weWalpe Muzvare Stable Dewa vanoti zvinoda kuitwa neZEC zvichagwezvesera vanhukadzi zvikuru panguva iyo zvinhu zvavakavaomera munyika.
Isu seWalpe tine chinyunyuto pamusoro pemamari dzavari kutaura idzo dzakawandisa zvikuru. Kune avo varuda kurana kuita maMPs vachange vachitarisirwa kubhadhara $1,000. Avo vachada kurana kuita mapresidents vanenge vachitarisirwa mumwe nemumwe kubhadhara $20,000. Vachada kuita macouncillors kana masenators vari kutarisirwa kubhadhara $100. Vari kuda kuobservawo maelections tikuona mari dzidzo dziri kutosvika $100. Izvi zviri zvinhu zvinoshungurudza nekuti tikatarisa vanhu vachanyanyo affectwa neproclamation iyoyi madzimai vechidiki nemadzimai ane urema. Tikatarisa ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, vanhu vazhinji vari kutambudzika, madzimai aya ari kutsvaya nepese pavanogona kuti vachengete mhuri dzavo. Ndo the same women ivavo vari kutarisirwa nzi vabuditse mari yakawanda kudaro kuti vabhadhare manomination fees.
Saka munoti kuhurumende?
ZEC ndiyo ine responsibility yakapuwa neconstitution yeZimbabwe kuti ione nezvemaelections, so inofanira kuita zvese zvainokwanisa kuita kuti maelections aya akwanise kunge achiparticipatewo nevanhu kuburikidza madzimai nemayouth pasina kuomeserana kwakanyanya. Mapolitical parties achangoita achangodzosera burden yekubhadhara mari idzi kumacandidates. Izvo zvichaaffecta madzimai, zvichangonzi kana munhu ada kupinda kuita councillor kana MP ngaangobhadhara mari, and vanhu vachaaffecteka zvikuru madzimai. Ndo pamuchapesera makuona pakuitika nyaya dzesexual harassment, even corruption chaiko chaiko madzimai akumbundikidzwa kuti kana uchida kuti ndikubhadharire tanga watorara neaccounti ntangeenda kubata mapolitical parties. Zviri zvinhu zvatisingakurudziri.
Imimi sesangano reWalpe muchaita sei nenyaya iyi?
Tisu seWalpe tinongodzokerawo kuzeki tichingokumbira kuti dai vakwanisiwo kuconsider maamounts avakaisa kanyanyokurisa. Last week iyo pakaitwa maelections ekukinya takatoendawo nemadzimai ari kuda kukontesta muna 2023 kunoobserva nekunodzidzawo zvanochiitwa nemadzimai ekukinya tichiobservawo maelections. And zvinhu zvacho prosesi yacho yekuitwa accreditation yakaitwa online and hatina chatakabhadhara tikatosvika makadzi edu accreditation atori redi. So chinozotadzisa ZEC kuitawo zviri kuita vamwe vanhu vedzimwe nyika chii?
Sokuona kwenyu Muzvare Dewa, zvaitwa neZEC izvi zvichakonzerei, zvichaitei kumadzimai?
tikatarisa izvozvizvi madzimai akawanda acha dropa from kukontesta pama elections. Kune madzimai ari kumamisha, kune madzimai anogara kunzvimbo dzine vanhu vakawanda vanorarama pamusika, but vachitori vakadzi vanotokwanisa kuti vakapinda mucouncil vanotorepresenta maissues esocial service delivery zvakanaka nemaissues emamwe madzimai, even kutopinda muparliament chaimo vachitodhonzawo nyaya dzepolicy formulation. But havanganzi havachakwanise kukwikwidza nekuti havana mari iri kudiwa.
Ko kuzek munoti
tanchingokumbirawo kuti dai zeki ya reconsider yadzikisa maprizes aya nekuti acha disadvantage madzimai nemayouth nemadzimai echidiki kunyanya kudarika vamwe vanhu vese.
Avo vange vari mutungamiri wewalpe Muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutauriri wezek vaJasper Mangwana vakati mari yakaziviswa haigoni kubviswa kana kudzikiswa. Zvichitevera kukundwa kwavakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yekenya vaRaila Odinga vakakwidza nyaya yavo kumatare edzimhosva nezuro muvhuro. VaOdinga vanoti pane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti mavhoti haana kuverengwa zvakanaka, vachiti vavaikwikwidzana navo vaWilliam Ruto havana kuwana mavhoti anogona kuti vanzi ndivo vakakunda. Dare repamusoro rine mazuva 14 kuti ripe mutongo waro panyaya iyi. Kana rikati sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka, panoitwa imwe sarudzo mukati memazuva 56. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Laina Ndlela, vanoti vanoimba kuti nyaya iyi ichapera zvakanaka sezvo Kenya ine nhoroondo yemhirizhonga kana zvabuda musarudzo zvisina kubatwa zvakanaka nematare. Tabata amai Ndlela kuti vatiudze zvizhinji.
Vari kunyunyuta ivo vachiti vanhu vakaenda kunovhota musarudzo nevanhu nemaresults evanhu vakabuda pasarudzo dzichangoitwa idzi havisi kufambirana. Naizvozvo vatora nyaya iyi vakaendesa kuSupreme Court of Kenya kuti magweta nevatongi vachitarisisa umbowo hwavachaendesa panyaya iyi, nokuti ivo vari kutaura izvo kuti kubva pairejista vanhu kuti vanovhota, vanhu vakazovhota nekuzobudiswa kwemaresults, pane zvisina kufamba zvakanaka. Saka inyaya yatinenge takangoramba takatarisira kuti inyaya ichafamba sei kusvika after mazuva anokwanisa kuita iwo mana, ndipo pachazowanikwawo pachizove nemhinduro ichabva kudivi raWilliam Ruto, vanove ivo vakanzi ndivo vakakunda musarudzo dzichangodarika.
Umbowo hwakamira sei kudivi raVaOdinga? Vane umbowo hwakakwana here?
Chinogona kuitika panyaya yatorwa navaRaila Odinga kuSupreme Court of Kenya, kana takanyatsokutarisisa, panogona kubuda mutongo wekuti sarudzo iyi idzokorodzwe pakati pavaRaila Odinga navaWilliam Ruto. Zvimwezve zvatingagona kutarisira ndezvokuti pada humbowo unava Raila Odinga hunogona kunge hwakasimba kusvikira pa tingati mutongo unozogona kuti vaRaila Odinga vanokodzera uye vanenge vakakunda musarudzo ichangodarika. Naizvozvo panogona kuti vaRaila Odinga vatonzi ndiye ave mutungamiri weKenya. Takatarisawo nerimwe divi, panogona kuve nemutongo wokuti vaWilliam Ruto vakagara vakanzi ivo ndo vakakunda musarudzo ichangodarika, vaenderere mberi vagadzwe kuve mutungamiri weKenya.
Ko pakasave nekuwirirana pamusoro pezvinenge zvabuda mumatare zvichafambiswa sei?
Kusawirirana kunogona kuvepo, nokuti kana takatarisa kumashure nyika yeKenya inyika yaramba yangove neyatingati post-election violence pama elections Darika for the last 15 years. Kana takatarisa kubva kuna 2007-2008, pakave nekusawirirana vanhu vakaurayiwa, pakave nekurwisana. Naizvozvo hazvizi zvinhu zvatinenge takatarisira kuti zvisvike. Uyezve chimwe chatingatarisira ndechekuti dei vari kutonga nyaya iyi vaitonga nemazvo, vasave nepa vanoti vari kusapota uyu, asi kuti vanyatsotarisisa umbowo hunenge hwapiwa nemagweta edivi rimwe nerimwe.
Sei vaUhuru Kenyatta vakangonyarara, pane zvavamboti vataura here pamusoro penyaya iyi?
VaUhuru Kenyatta vanove ivo mutungamiri wenyika yeKenya varamba vakanyarara pasarudzo dzichangodarika idzi. Vanhu ndingati vanga vakatarisira kuti pada vachakorokotedzawo anove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto, asi hazvina kunge zvakadero. Uyezve zvimwe zvatingaona ndezvekuti hazvisi kunyanyo kutishamisa hazvo maningi, nechikonzero chekuti vaUhuru Kenyatta vakabuda pachena vachiti ivo vari kutsigirana nava Raila Odinga. Zvisinei hazvo, tiri kuona kuti kana takatarisa nyaya iyi ichiri kuramba ichienda kuSupreme Court, ticharamba takamirira kuti inyaya ichafamba sei, uyezve ticharamba takangotarisira mashoko achabva kune mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Leana Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday vaimbova mutevedze wemutungamiri wenyika vaTembo Mohadi nemusi wesvondo vakaudza madhishe, masabhuku nevakuru vemisha kuGokwe South kuti vavhotere ZANU-PF vachiti ndiro roga bato muZimbabwe. MuNewsday makare munyori mubazi reFinance and Economic Development vaGeorge Guvamatanga vakatadza kumira mberi kwekomiti yeparamende yePublic Accounts Committee kuti vatsanangure kuti hurumende yakashandisa mari sei pakati pa2015 na2018, sezvo hurumende yakapfuudza mari yayakapiwa nemabhiriyoni mapfumbamwe nechikimbu chemadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi paStudio 7, ndini George Tsonai ndiri kwaHonde. Hapana chatinombotya isu mazano, takatosimba panyaya dzemusangano. Hameno vari kushora nyika vari kuSouth Africa, kuAmerica. Hameno toda kuitei, vauye kuno tionesane tiri paground, ndatenda zvangu.
Ndiri kuda kutaura ngenyaya yataura dhagiyo yekuti zvakanaka chose kuti zekiti dzemari yakadaro. Tisadaro dhagi, pese unongoita zvo zvakashata zvisingazobudiriri. Wakaita kuti maereshen ngaaitwa maereshen yakashaya kuzobuda, wakandoruza izvo atanga kuti gwedzerai mari dzeanhu yezeki kuti vanhu vatadze kuregesa, vanhu vatadze kukwikwidza. Usadaro Douglas, mari haafari nezvaunoita. Shuwa shuwa wakabva vati kupanduke mubatanidzwa muMDC TCC wakabva vatoti vakutopengereka tiutadza nekutaura indabatika nezviri kundiita imbotiwo zvimwe zvacho zvikupfuuri uramba wakundoshaishidza anhu kuti acheme ndiwe. Hazvinaki kuti munhu igare uchichema ndiwe mukuita mukati mekurarama kungoti zvakaipa zvinozoidza anhu tsama. Usabvumuridzirwe tsama, asi kuti farirwa ngemabasa akanaka. Ukazonwa nezvonda uchiite chokwadi, ngerimwe gore mwari uchakugumbukira ngekuti uri urwadzise ruzhinji ngezvauri kuita. Siyana nazvo zvauri kuita izvi, nongoti hangu ndiri pano pakuitava marangi. Unoti bye bye.
Ini ndinoda kubvunzawo kune vanhu vezeki kuti mari yavari kutaura izvi zvakambotanga rini kuizvozvizvi zvekudedzera mari dzakawanda kudai? Zika. I var kutuma nezano PF kwa vanhu veZiki. Vanhu veZiki takungozata vanhu veZiki havasiri veZiki. Zeki angova yezano PF. Ndochokwadi chezvino chatikunyatsoziva. Kuti Zeki asiri Zeki yataimboya tiyatinoziva dzinoitwa kune dzimwe nyika. I Zeki yezano PF ine bato. Saka zvinhu zvavari kuita zvatumwa nezano PF. Kuti imwe isisu vakatogara pasi zano PF kana todzei mari. Kuti tavanana veTPC vasapinda nevamwe vasapinda. Kuti varambe vachitonga varambe vachiba vana vazvajena vachiba vachivata dzimbo dzakanaka kuna Bordeaux isu vana veZimbabwe masitizens tichitambura ezvino kuzvipatara kuna kana mishonga vana vakuenda kunorapa kuZambia vana vakuenda kuZambia kwavakapinza mukomana kundokwakuenda vanhu nokuda kuti muZimbabwe hamusina kana chinhu chero vari kudzivwa kuna South Africa ikoko vazhinji vachatadza vachatitoenda kumusha nokudzoka because kumusha kwacho hakuna zviriko zvipatara hakuna mishonga hakuna maticha hatsi kudzidzisa vana vachaenda kuzvikoro ini ndatoshaya kuti zano chii chazvo chazvo zvinoitwa nezano
Pastor 7 muri sei vakomana basa riri kubata zvakanaka tinotenda nenews asi zvakaoma tarisai kuti nyika ino utungamiriri watoipa kunyange naye watoti majaji havasi kutonga sezvavanoda chirero vanotongwa vacho kungotongwawo zvechiri zvedemo saka zvakaoma nyika ino haina kumira zvakanaka urevo masoja achaiona mapurisa hatingavapi mhaka vanoshanda nekomandi akapikisa zvinenge zvataurwa unenge uri wega unogona kuurawa saka zviro kwazvo nyika ngainzwirwe tsitsiwo nyika ino dei United Nations yamiramirawo yabetserawo nyika ino zviro kwazvo hatina kwedu tingopurirwa musaga zviro kwazvo zvinonzisa tsitsi hakuna chakanaka muno munyika chatingati uyo haadi kuti zvakanaka zviitwe vanhu vose vanotori mumhaka nyika ino iri kutongwa nedemo tongwa namasoja masoja achowo futi vari munhamo pamwe chete nesu nekuti havagoni kupikisa zvavanenge vanzi vaite saka zvakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chiremba vane mukurumbira pasi pose Dr. Anthony Fauci vanoti vari kuenda pamujandigere pakupera kwegore rino. Dr. Fauci vakashanda nevatungamiriri veAmerica kwemakore anopfuura makumi mashanu. Vakatanga kushanda paNational Institute of Health muna 1968. Dr. Fauci vane makore makumi masere nerimwe. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reCitizens Action for Change rinoti harichagoni kutaura zvizhinji pamusoro pemotikari yairi kutengera mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa sezvo richitevedza zvirinodiwa nevanochengeta vachamisa bato reTransform Zimbabwe rinoshedzera kuratidzira kusvondo rose pamusoro pevakasungwa vanoshanganisa vajobsikala sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti mari inofanirwa kubhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya inotadzisa madzimai kuti apindewo mune zvematongero enyika tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moshera zvakanaka.